Vatsigiri veZANU-PF vanga vachifamba nemotokari yebato ravo yakanyorwa kuti ZANU-PF Harare Province vaisa matombo nematanda mumugwagwa unopinda mumabvuku uchibva mumugwagwa unoenda kwamutare vachivharira motokari dzavatsvangirai kuti dzisapinde mumabvuku. Asi motokari dzavatsvangirai dzazonyenyeredza nemusango dzakachengetedzwa nevatsigiri vebato ravo. Motokari dzemapurisa dzanga dzichitonyenyeredzawo matombo nematanda aya. Vatsvangirai neutungamiriri hwebato ravo hwavanga vachifamba vainahwo hwanga huchisanganisira mutevedzeri wasachigaro hwebato ravo vaMorgan Komichi vabva vaenda kunosvitsa chichemo kumapurisa, asi mapurisa anonzi haana matanho aatora. Motokari yanga ine vatori venhau vanga vachida kutora mifananidzo yevatsigiri veZANU-PF avo vanga vachivharira nzira yatemwa nematombo, asi hapana akuvarira motokari iyi. Kanzura weward 21 mumabvuku makare vamunyaradzi kufa hakutizwe pamwe nevaimbova kanzura kuGlenora vaPeter Marange varohwa zvakaomarara, vose vari vaviri vakakuvara musoro nemaoko. VaMarange vaudza Studio 7 kuti vatemwa-temwa nematombo vakazvuzvurudzwa mutara pavanga vachida kupfuura panga pakavharwa nzira nevatsigiri veZANU-PF ava.
Tatichibvisa matombo kai kuti purezidendi vapinde, ndopandazorohwa navakomana taakupinda mota dzedu dzekuti tende purezidendi vadarika.
Vabva kumapurisa vatsvangirai vaenda panzvimbo yemabhizimusi pakamunhu pavaona misika iri kugadzirirwa vanhu nekanzuro yeHarare kuti vatengesere pane utsanana. Mutevedzeri wameya weHarare vaThomas Muzuva vaudza vatsvangirai kuti vakatarisana nebasa guru sekanzuru kuti vaone kuti vanhu ava vaitira basa ravo pakanaka.
So seplani yekanso toda kuisa mashedzi akanaka.
Okay.
Kuti dai vanhu vaona pekutengesera pakanaka, but ari mashedzi akanaka, tikangoisa masimbi nemaasbestos vanhu votengesa zvakanaka. But iye zvinotanga kuti munhu nemunhu haafanoisa chaanokwanisa kudi kutengesa chaanofanisa kuisa, but plani yedu yepanapa pakangofanana nekusiya soo kumagaba.
Okay.
Panodhirowa bhizinesi rakawanda kuvagari vemunomo, so toda kuti paitwe pamaketi pakanaka, panyatsorongwa zvakanaka. Bhor rakaiswa strategically for them. Matoilets hapana, matoilets vanotongoshandisa kumashopi kwavanongovharirwa nemabhawaya.
Okay.
So the first thing kuisa toilet nemashedzi akanaka kuti vanhu vatengese.
VaMuzuva vachipedza kutaura mashoko aya vabva vatanga kutenderera misika yose navatsvangirai apo pauya motokari dzeZANU-PF dzine vanhu vanga vakatakura matombo. Pavatanga kukanda matombo aya vatsigiri veMDC vabva vatanga kudzorerawo matombo aya zvakonzera kuti dzimwe motokari dzeZANU-PF dzipwanywe mahwindo muchiitiko ichi. Vatsvangirai vazosvikawo pazvitoro zvepaOld Tafara apo panga paunganidzwa vatsigiri veZANU-PF vanga vachisvika zana vakapfeka mbatya dzebato ravo, uye vamwe vanga vari munhumbi dzavo vachiti havasi kuda kuona vatsvangirai munzvimbo iyi. Asi apa hapana kuzoita mhirizhonga sezvo nhengo dzeMDCT dzanga dzawanda kudarika nhengo dzeZANU-PF. Vatsvangirai vaudza vatsigiri vavo paOld Tafara kuti havasi kuzofa vakatadza kupinda mumabvuku nemutafara kana chero ipi zvayo nzvimbo iri munyika muno nepamusana peZANU-PF.
Nyaya iri pano imwe yandaona munzira umu, nyaya yokuti mayouth unotanga kurova ta imi musina mabasa ndo chiripo izvozvo. So ngationei zvinhu zvinotibatsira muupenyu, kwete kusenzeswa nezvimwe zvisina nebasa rese. Ini ndine responsibility yokuona vanhu kuti vanhu vagara sei. Handingaiti area yekunzi panosvikwa nevezanu vemdc haasviki, handifuni ndakabvuma izvozvo. Haingava nyika iyoyo.
Vazoudza vatori venhau vapedza urongwa hwavo uhu kuti zvinonyadzisa kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanhu vezvakare sachigaro wesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union vari kurega mhirizhonga ichipfunya chisero muZimbabwe.
Zvinovanyadzisa ivo sacheya weSADC, sacheya weAU kuti vagoonekwa munyika mavo murivo muAfrica. Inonyadzisa nyaya yekungoti tinongoita political violence kwese kwese. Why? His chairman, he should speak against any political violence. Tinoda runyararo munyika muno. Inini handingarambidzwi kuti ndinzi apa hausviki, apa hausviki, nokuda kwevafana vanenge vakadhakwa nemupanje nedoro ende vasina mabasa futi. Pachinhambo chokuti vafana ivo vazive kuti chatikonzera kuti tigozoenda kunobata matombo instead kuti tisenze muindastry tichiita ndozvavarifanira kubvunza ka. Saka zvongorova kuti kuno mumwe munhu anenge achivaseenzesa. Zviriwa ndizvo zvinotofanira kuti zvitese tisazvikurudzira.
Vatsvangirai vatambirwa nemufaro nevatsigiri vavo kwese kwavafamba nhasi, kunyange hazvo vapota vatadza kupinda mumabhuku nenyaya yemhirizhonga. Zvichakadai, vatsvangirai vanoti vafara zvikuru kuti kanzuro yeHarare iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nyaya yemvura kumabvuku netafara, kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
I think the problem yatinofanira kugadzirisa yandiroda kuti mayor ne city council vaita address inyaya yemvura. But I am glad kuti the city council yakaita ma temporary measures yokuita ma boreholes, which is a positive thing. And I appreciate nyaya kuti kana that my pipelines haitwa, I think mvura inogona kuita improve.
Vatsvangirai vakatarisirwa kufamba kunzvimbo dzakawanda munyika vachizvionera vega pamhino sefodya mamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.